Pano zvakare muzita raishe Jesu uye nokunzwa pamusoro pemabasa makuru anoshamisa ayo amakaita kumashure. Uye zvino timire tiri pasi pekutarisira zvichisimudzira kutenda kwedu pamwe nekutizodza kuti titende kuti pane zvese zvakumbirwa manheru anhasi tichazviwana. Unoziva chimwe nechimwe chazvo zvose zvavakumbira. Zvino tinovanamatira kunyanya Ishe avo vave pedyosa nerufu. Unzai rugare mumwoyo yavo kana rwange rusati rwavemo. Unzai kupodzwa kumuviri yavo. Zviitei Ishe, ropafadzai kuuya kwedu pamwe chete. Tiri kunamata Ishe manheru ano echitatu pashumire yemunyengetero, kuti sekuungana kwataita tichiziva kuti panoungana pamwe chete vaviri kana vanodarika munenge muinesu. Zvino tinokukumbira Ishe kuti mutipe shoko renyu manheru ano. Taurai kwatiri Ishe nekudziisa mwoyo yedu zvinoshamisa, kuti tigoziva mazvibatiro kuitira nguva huru iri mberi, sezvo tiri kutenda kuti taswedera pakuuya kwaShe. Tinokutendai nokuti vanhu zvino vave kutanga kuwana kutenda kwakavakoshera, uyewo nokuziva zvinorehwa nokutenda, uye nokuziva tichifanira kutendai nokuda kweshumiro dzichiri mberi, tichitenda kuti muchaita chimwe chinhu. Ishe, takamirira tiine tarisiro semazuva akare, tichitenda kuti nguva yaswedera apo muchabva mazarura mafasitera okudenga modurura vimbiso dzakavimbiswa naMwari muzuva rino rekuguma. Zvino tinokukumbira Ishe kuti muve navose munyika dzose, sezvowo nhasi tanzwa kuti vazhinji vari pano nekwose kwose vane zvikumbiro. Vapei zvikumbiro zvavo Ishe. Zvino tinonamatira kuona ruoko rukuru rwaMwari ruchifamba-famba pasi rose pakati peavo vari kutsvaga chinhu chikuru ichi. Tiregereiwo chivi chedu, tirangei Ishe nomweya wenyu pamwe neshoko renyu, kuti tizokwanisa kuzvidzikamisa. Varanda vanoteerera vari mukuda kwaMwari. Regai tirangarire nokuedza kufunga mwoyo yedu izvo zvakaitwa namaKristu epakutanga, kuti imhando yevanhu vatichazosangana nayo kana tikasangana neavo vakamboyanana nemi pauzima, zvokuti zviso zvavo zvakabwinya sei nokutenda nomufaro, zvokuti upenyu hwavo hwakanga hwave shoko raMwari rinorarama kungove tsamba dzakanyorwa dzinoverengwa navanhu vose apo pavaifamba vari pakati pavanhu. Mwari, zviiteiwo kamwe zvakare. Dai upenyu hwedu hwanyatsova pasi penyu, kuti Mweya Mutsvene agorarama pachake nematiri nokutaura nematiri Ishe. Dai tikarangarira mupfungwa dzedu apo tinofamba munzira tichigunzvana maoko nenyika kuti hatifanirwi kufanana navo, zvino tinotsaukira padivi tova panzvimbo yacho Ishe, uye nechinzvimbo chavo chavakakodzera pano panyika. Tinotora chigaro chekumashure tichiziva kuti tiri vamiririri vanobva kune imwe nyika. Tine umambo huri kuuya kuzotora simba rekutonga Ishe, uye mambo wedu mukuru achasvika nokuchimbidza ozotora umambo hwose huri pasi poushe hwake. Zvino achatonga nokubata ushe pamwe naye pano panyika wechiuru chemakore, tozova naye nokusingaperi. Tine izvi mupfungwa Ishe. Zvino tiri kutarisira mhinduro yemunamato wedu, tinotarisa pakureurura kwedu. Kana paine chatakaita takataura chimwe chinhu, kana paine chatakafunga chaipesana nekuda kwenyu kukuru, regai ropa raJesu Kristu ritichenese. Titungamirirei Ishe sekutaura kwaita hanzvadzi manheru ano pamusoro pake nemurume wake pavachange vari munzira kuenda kuChicago. Vatungamirirei Ishe Mwari panzvimbo yamunogona kushandisa kuti vave mirazvo yechiedza kune vamwe vari kutsvanzvadzira murima vasingazive Ishe wedu Jesu. Zvino tinokumikidza shumiro kwamuri, uye takateerera shoko renyu nekurayira kuti tigoziva magadziriro atingaita nguva huru iyi. Takumbira nemuzita raJesu, amen. Ishe, vakuropafadzei mazviita hama. Ndanga ndisiri kunyatsotarisirwa pane izvi, ini pananga ndiri kuno kumba ndangonzwa kuti kana ndisina kumwe pandingafanire kunge ndichienda kune ari panjodzi andaizonzwa zvakanaka dai ndagara kumba ndisina kuuya kumunamato. Zvino ndazongoita zvekuuya ndisiri kuzvitarisira pache zvangu kana kumhuri yangu ndangopinda ndokubva ndangobuda. Zvino saka ndati ndave kuenda kumunambato. Zvino mudzimai haana kana kumbowana nguva yekuti agadzirire kuuya nokuti anga asiri kuziva kuti ndiri kuuya. Saka ndafara kunzwa chapupu chehanzvadzi iyo nehama pamusoro pechiedza kumusoro kuSouth Carolina kana kuNorth Carolina nechekumwewo kuGreenville here, Southern Pines, ndizvo. Hambaliveyo vanga vari pano nhasi, ndavabhabhatidza nhasi pashumiro yerubhabhatidzo pano nhasi. Hama Leevale munovaziva nevashumiri avo, hama Parker Thomas. Pane ndinorangarira iyo nguva apo imwe hanzvadzi yakafukidzwa nemumvuri. Kwakave kusimbiswa kukuru hanzvadzi kune izvo Mweya Mutsvene dzimwe nguva anotirega tichienda mberi kuedza kutenda kwedu kuti uone kuti chii nokuedzawo kutenda kwevamwe. Kana wakanyatsotarisana nechimwe chinhu woona chimwe chinhu wozvitaura, vamwe pavanotarisa vakasazviona vanoti hapana chinhu maona, asi chiripo. Zvino hapana akakwanisa kuona chiedza chakanga chiri pamusoro papauro, asi chaivepo. Hapana akaona njiva iya ichiburuka kubva kudenga iri muchiedza chiya chine chimiro ndokuzorora pamusoro pajesu kunze kwajohani oga, asi yakange iripo maona. Naizvozvo zvadaro nekufamba kwenguva apo pandaiudza vanhu pamusoro pechiedza ichi kuti chakafanana neshongo yemoto, hapana aida kuzvitenda. Asi zvino ziso remuchina wekamera rakachionesa pamauyiro achakaita. Zvino mweya wechina wakasviba. Zvakangofanana neupenyu hwedu, tiri mimvuri uye tiri kana tiri chiedza ndokunge kana upenyu hwedu huchifambirana nechiedza chenguva tiri kufamba muchiedza. Zvakafanana nepaunotarisa panze woti ndiri kuona zuva panguva dzemasikati. Uri kuona mumvuri wezuva, ichadzera chezuva, harisi zuva chairo, asi zvinongosimbisa chete kuti kune zuva. Zvinosimbisa kuti kune zuva. Uye zvino pandinoona semi semagariro amakaita ipapo muri kushandisa zvifefedzo muchitaura, zvinoreva kuti muri kurarama, asi unongori mumvuri woupenyu, nokuti chinhu chose chinofanira kuva nerima machiri kuti chikwanise kuisa mumvuri maona. Nokuti mumvuri unofanira kunge uine humwe huwandu hwerima nehumwe huwandu hwechiedza kuti pave nemumvuri. Zvino hazvibviri kuti zvose robva rangova rima, uyewo kana kuti zvose chova chiedza. Kana kwakasviba kunobva kwanyatsoita rima guru. Kana kuine chiedza hapana mumvuri, hapana chinogadzira mumvuri. Asi kana zvakasanganiswa rima nechiedza, panobuda mumvuri. Nokudaro isu tiri zviro kwazvo mimvuri yechiedza. Zvino uri kuratidza chadzera cheupenyu hunobva kune imwe nzvimbo. Kana iwe uri muKristu, uhu huri mumvuri. Zvinongosimbisa chete kuti pane kune upenyu pausingafi, nokuti upenyu huno hune rufu mahuri maona. Asi mumvuri, nokuti uri chisikwa chinorarama, chinofamba, chinokwanisa kuona, kufunga, kufamba nekutaura, chiine pfungwa shanu dzemutumbi. Asi kunyange zvakadaro, iwe unoziva idzo dziri kufa, uye pane matambudziko akawanda. Munoziva zvinofanira chete kungove zviri ichadzera, munoona kuti pane upenyu nerufu zvakasanganiswa pamwe chete. Ichi chinobatika chinofanira kufa, asi iwe kana uchiratidza noupenyu hwako hunofa, chiedza chedenga, zvino uri kuratidza chadzera cheupenyu husingaperi Mwari. Zvino paunofa hakuna kumwe kwaunoenda asi kuchiedza ichocho, nokuti ndicho chawanga uchiratidzira. Kana uri wenyika yerima, ndizvo zvaunoratidzawo, uye ndizvo zvaunongogona. Hakuna kumwe kwaunongoenda asi kurima maona. Saka tiri pakuratidza chiratidzo. Saka tiri kuzviona, uye zvino kwazvo sezvinoita Mweya Mutsvene kuratidzira chiedza neupenyu, ndizvowo zvinoita rufu kuratidzira rima. Uye heino ipano iri miviri mangwani. Pakupera kwesvondo, zvichida patinozosvika musi wesvondo, tiri kutora kamufananidzo kadiki aka kuti kakudzwe igova huru kuti izoiswa pabhodhi rezviziviso. Ipapo ndipo pane pikicha yenyu apo pabhodhi rezviziviso, handizivikana mazvicherechedza kana kuti kwete. Uye zvino zvingaite sesvondo rimwe rapfuura muJamaica, uko kwandakaita basa rechimishinari tinotumira matepi pasi rose. Zvino zvisimbiso zvinomwe zvapinda museri mumatunhu ari pakati peJamaica, panzvimbo dziri pakati-kati. Zvino ikoko inzvimbo yakasaririra kumashure seri kweBlue Mountain. Zvino vagari veiko dzimwe nguva vanenge vaine tape recorder yatinenge tavapa yaunofanira sezvaiitwa Victrola yakare, waitanga waikunga Zino rega rega ichirira saizozo zvino mushure meminiti mashoma oga oga mumwe munhu anozofanira kuikirenga. Boka iri rakanga rineka kabatirika iki kema votes patanhatu kana zvimwe zvakadaro kavairidzisa tape recorder. Zvinova vakange vose vagere pamwe chete kuda sevari pano manheri ano vachiteerera zvisimbiso zviya. Ndinotenda ndizvozvo. Zvino padainge ndichitaura vakacherechedza, vakauya mumba, vakauya shongo yemoto imwe chete iya ndokuenda pakanga paine tape recorder ndokuzorora iri pamusoro payo. Zvino vakaenda vakanotora kamera ndokutora mufananidzo wayo. Zvino ndiyo imwe chete iya iyo iri apo yakazorora ipapo pamusoro payo. Zvino tiri kuita kuti ikudzwe kuti igoiswa pabhoo bhodhi rezviziviso uko kuitira kuti muione. Tinotenda zvikuru nokuda kwenyasha dzamwari dzakaunzwa munhu isu muupo hwake muzuva rino. Zvino tinotenda nokuda kwezvinhu zvakawanda. Zvino ndinofunga ndichatarisa muno kuti ndione kana ndingawane zvimwe zvimwe zvinyorwa kanawo zvimwe chimwe chezvatakambotaura pamusoro pacho kana kuti tozvitorera zvakaita se ndine magwaro andanyora zvisinei mukati umu mubhuku. Kana ndikagona kuwana chimwe chete pamwe Ishe vachitendera vachandipa zvokutaura pamusoro pechimwe chinhu patichange tichinamata. Zvino tiri pasi pekutarisira musi wesvondo. Ndanga ndiri kutaura mumharidzo. Zvino musi wesvondo ndakakuchengeterai pano kwenguva yakareba. Pana unochemei kwandiri, taura kuvanhu uende mberi. Zvino svondo pachave neshumiro yokunamatira vanorwara apo vanorwara vachanamatirwa. Zvino ukaenda kune vanorwara, zvino panofanira kuva paine chikonzero zvikaitika kuti vanorwara apo patinenge tavanamatira votadza kupora. Zvino ndiri kuda kana Ishe vachitendera pave nemharidzo pfupi mangwanani esvondowo zvakare. Saka ndichava neshumiro yekunamatira vanorwara nokunamatira vanhu vose. Zvino bipo kana vamwe vavo vachange vari pano mangwanani esvondo senguva dza8:00 panovhurwa chechi kuti vape vanhu makadhi pavanenge vachipinda nepamukova kana pavane zenge vachipinda. Uye zvino ipapo ndiri kuda kuedza, ndinotenda kuti Ishe neimwewo nzira vakandipa kakunzwisisa pamusoro pechikonzero sei paine vamwe vanhu vasiri kupodzwa. Uye ndinotenda kuti kushayiwa kunzwisisa. Uye ndinotenda pamwe chataura pamusoro pazvo mangwanani esvondo Ishe vachitendera. Zvinoshumire yechitatu manheru yemunamato inongova musangano muduku apo patinoungana pamwe chete tichinamata saizvozvi tichiyanana pamwe chete. Dzimwe nguva ndinotenda chimwe chinhu chikuru chandinoona muzuva rino kushayiwa kuperera pazvinhu zvatinotenda. Maona dai Mwari mumazuva aJohn Wesley vakaita muzuva iroro zvavaita muzuva ranhasi zvingadai zvakaitei mumazuva aMartin Luther kana ani zvake. Sezvatiri kumuona achiita zvose zvichisimbiswa nechechi nemweya nesainz uye nekufamba kwose mifananidzo yayo wakazvicherechedza. Uye shoko raMwari pano richizviratidza pamwe nokuzvitaura zvisati zvaitika. Zvino zvichifamba nekuprofita nekuraridza chinhu icho chaakataura zvichazadzikiswa zvakakwana chaizvo zvaakataura. Nyange zvakadaro tiri kugara senyope sokunge tiri kushamisika pameno. Handizive kuti zviri kureva ini here, handizive kuti zviri kungoreva chechi here iri yose, kana handizive kuti ini ndiri kunyatsoverengerwawo here mune izvi. Ndinofunga kuti svondo mangwanani ndichaedza kutaura pamusoro pezvimwe zvitevedzwa zvinogona kutijekeserawo zvishoma. Zvino manheru ano ndine zvandawana ndangovhura pazviri ndisati ndauya kuno. Ndambofunga kuti ko zvikaita kuti hama nevho kana ndikaenda ikoko ivo vati simukai mutauri, zvino vobva wagara pasi. Maona, ini ndabva ndafunga kuti regai ndinyore pasi magwaro akati kuti nokuti ndinoziva ivo ihama yakaisvonaka uye tinovayemura. Tisati tanamatira shoko ndiri kuda kucherechedza imwe hama. Handisi kukwanisa kana kudaidza zita rake panguva ino. Vaviri vari pano ishamwari dzangu vashumiri nevavhangeri kwavanoenda kunze uko vakanzwa mharidzo idzi patepi. Zvino vanobva mumachechi emasangano akasiyana, varume vechidiki vaviri. Zvino mukomana ari kunyanya mumwe wacho ari kunyanya kuzvifarira zvokuti wakatoya nendege kuTucson nguva shoma ichangopfuura pakuvhara kwemisangano. Ndinotenda ndakange ndiri pa business men's breakfast zvino mujaya uyu mujaya kanaka akauyako zvino ano vanobva ku Kansas zvino vabva kose ikoko kuti vauye pano kuti ndivachatise izvozvo ndinozviyemura kufunga kuti pane vanhu vanotenda muminamato yako zvakakwana nokutenda kuti Mwari anonzwa nekupindura vanhu vechidiki vari kungotanga muupenyu saizvozvi zvino pavakasvika kuno kuti ndivachatise nezuro takazoona kuti mitemo yemudunhu rino reindiana inoda kunyange zvavo vakange vakaongororwa ropa ravo kuti vabirire mudunhu rino kwemazuva matatu vasati vachatiswa saka havakwanisi kuchatiswa kusvikira mangwanani echishanu zvino ndichakumbira hama yedu iyo iri kwekupedzisira kuti angosimuke otiudza kuti iye ndiani nekamusikana kake kakaishorora mako pamwe nehama inotevera Maita henyu zvikuru zviro kwazvo isu tinoshuvira vamiririri vechidiki ava pabasa raishe Jesu maropafadzo amwari kuti agovafambisa zvakanaka panzira zvino ini pandanga ndichifunga ndakamirira kuuya kwashe uye ndichiona varume vechidiki nemadzimai echidiki vane chinangwa mumwoyo chekushumira Kristu izvozvo zvinondifadza munoona vaona vachikura saizvozvi mwari vakuropafadzei zvikuru hama yangu hanzvadzi zvino ngarizarurei bhuku duku randisati ndambotaura kubva mariri kumashure kwose muupenyu hwangu zvino rakaiso rinongova chitsauko chimwe chete bhuku rafirimoni uye raka ini ndiri muirish zvishoma zvinondi newaya yakapoteredza mazina angu epazasi kuti ibate mamwe matadza agare panzvimbo dzimwe nguva ndinotadza kududza mazita aya zvakanaka kunyange ndichinyatsoziva zvaari uye dzimwe nguva handikwanisi kunyatsovadudza zvakanaka nokuda kwekushayiwa dzidzo yakakwana saka firimoni mumwe ataura kudaro kumashure uko ndizvo zvandinofunga kuti ndiwo mataurirwo aro chaiwo zvino vhesi rekutanga ini ndiri kuda kutora inzwi rimwe chete kana maviri kubva imomo pauro musungwa wajesu kristu zvino ndizvo zvandiri kuda kushandisa manheru ano semusoro wenyaya ishe vachitendera unoti musungwa zvino haungambozvifungidzire kuti pauro angazviti musungwa munhu akaberekwa akasununguka akazadzwa nemweya mutsvene asi kunyange zvakadaro iye anozviti musungwa zvino tinoona kuti paanotaura kuvakorinte pauro muapostora wajesu kristu pane imwe nguva pauro muranda wajesu kristu nokuda kwamwari paanenge achitaura natimotiyo nevamwewo vakasiyana iye zvino paari kunyorera kuna firimoni pano akati pauro musungwa wajesu kristu pauro muapostora ndichada kuzozviparidza pane umwe usiku pauro muranda ndozviparidza uye zvino pauro musungwa asi manhero ano nokuti zvingatotora maawa akawanda kuti tinyatsoongorora zvakanaka chimwe chezvidzidzo izvi ndiri kuda kutora manhero ano pauro musungwa ndotora musoro wekuti musungwa zvino ngatikotamisiye misoro yedu kwekanguvana ishe jesu munhu wose ane simba panyama anogona kuvhura mapeji ebhaibheri iri asi mweya mutsvene oga ndiye anokwanisa kuridudzira nenzira yezvarinonyatsoreva tinomukumbira kuti auye zvino kuti atibatsire kunzwisisa kuti zvaimborevera kuna ani muprofita mukuru uyu ane simba pauro asi achizviti musungwa dai mweya mutsvene akazarura izvi kwatiri apo takamirira paari nemuzita rajesu kristu amen zvino ndinogona kufungidzira kuti pauro paakanyora tsamba iyi kuna firimoni akange agere mujeri ari zasi mukati metirongo reguta iri musungwa uye aigona kunyatsonzwisisa nokuda kwechidano chake kuti inzwi iri rairevei. Akanga akapoterezwa nemasimbi aingokwanisa chete kusunungurwa ndokunge patoita mumwe munhu anenge atozomusunungura, uye aiziva zvazvaive kuve musungwa. Uyewo zvakare ndinotenda kuti muapostora aireva zvainge zviri zvishoma, kwete chaizvo, asiri kutaura pamusoro pechinhano chake chenguva iyoyo chokuva musungwa panyama yake agere mujeri iri. Asi ndinotenda kuti akange achitaura pamusoro pokuva kwake mweya wake kuda kwake ari musungwa waJesu Kristu. Zvino tose tinoberekwa tiine kodzero dzekuzvisarudzira kuita sarudzo yatinenge tichida. Mwari vanozviita mukururama nokuti vanofanirwa kuisa munhu wose pahwaro imwe chete, kana kuti vakaisa munhu asiri iye pa vakaisa munhu wepakutanga pahwaro isiri iyo kuti vakamiisa pakuzvisarudzira. Maona, takangofanana manheri ano naAdhamu naEvha. Hapana mutsauko. Chakanaka nechakaipa zviri pamberi pemumwe nemumwe wedu. Upenyu nerufu tinogona kuita sarudzo yedu, zviri kwauri kuti uiite. Maona, ndiyo nzira yazvakaitwa naAdhamu naEvha. Uye onai, zvino vakatora sarudzo isiri iyo, uye zvino nokudaro vakaisa rudzi rwose rudzi rwevanhu pasi perufu pamutongo werufu. Zvino Mwari wakaburuka ari muchimiro chemunhu ndokutora rufu rwacho ndokubhadhara mubayiro werufu kuti vanhu vake vaishuvira kuva vakasununguka vasunungurwe. Zvino dai akatitora isu nenzira yakasiyana neyaakatora nayo Adhamu naEvha, ongoti zuva nepango pano oti ndichakuponesa kunyange uchida kana usingade kuponeswa, zvinoreva kuti akanga aisa Adhamu naEvha pahwaro usiri iwo, muri kuona. Asi mumwe nomumwe wedu anofanira kusarudza zuva ranhasi pakati perufu neupenyu. Tinokwanisa kuzviita sokutaura kwandamboita, kana chiedza chako chichiratidza, upenyu hwako hunoratidza divi chairo rauri. Handina basa nokuti iwe unoti uri divi ripi. Zvaunoita mazuva ose zvinoratidza zvauri. Makambonzwa chitaurwa chakare chinoti upenyu hwako hunodaidzira zvikuru zvokuti handinzwe chapupu chako. Maona, mabasa ako ane ruzha. Ini ndagara ndichitenda mukudanidzira nekuchirika, asi ndinogarawo ndichiti usasvetuka, zvinodarika upenyu hwaunorarama, nokuti ndizvo zvichange zvakatariswa nenyika. Maona, unofanira kuchirika zvinoenderana neupenyu hwauri kurarama. Saka nokuti mumwe munhu akakutarisa. Uye zvino kana vanhu havachauyi kuchechi, ivo vazhinji vavo havachadi kana kutombouya. Zvino vamwe vavo vasiri kuuya, vanhu vakatendeka, vaona kuora kwakanyanya muchechi kusvikira pokuti havachatombodi kuwana chimwe zvacho chavangaite pamusoro pazvo. Zvino nguva zhinji tiri kutaura pamusoro pepfungwa yakanyatsonangana nenyaya yacho. Haungavawanire mhosva, munoona, nokuda kwemaitiro evanhu vanozviti maKristu. Ndivo chigumburiso chikuru icho chakambovapo munyika, murume nemadzimai anopupura kuti muKristu, zvino achirarama zvinopesana nezvaanopupura. Ndizvozvo chaizvo. Zvino nokuti zvigumbuso zvichauya pakutongwa. Zvino mutadzi, mubiki wedoro, mutambi wenjuga, mombwe, haakanganisike paanozwa mutongo wake uchiverengwa kuenda kumoto usingaperi. Haambokanganisiki. Asi muchinda uyo ari kuedza kuzvivanza seri kwedzidziso yechechi, ndiye munhu achagumuswa pazuva rekutongwa. Maona, anozviti muKristu asi achirarama neimwe nzira. Zvingatodai zvakamuitira zviri nani dai kubva pakutanga asina kutombobvira awana chaipupura achitanga. Pane kutanga orarama zvinhu zvakasiyana, nokuti ndiye chigumbuso chikurusa chatiinacho. Uyo mupupuri anozviti iye muKristu asi achirarama zvimwe zvakasiyana. Nguva dzose usayere upenyu hwako nokuda kweuwandu hwesimba rako rokuita zvishamiso, uye hatizviyere nokuda kweuwandu hwezivo yeshoko yaunenge uinayo. Asi zviyere nguva dzose, tarira kumashure, ogonzvera mhando yemuchero uri kuberekwa neupenyu hwauri kurarama panguva ino. Maona, sokuparidza kwandakamboita nguva yapfuura pamusangano wevezvemabhizimu kuPhoenix, Arizona, yekuratidza chadzera chaJesu, kuratidza upenyu hwechiKristu. Ndakatini, ndakaberekerwa kuno muKentucky, inzvimbo yakasaririra kumashure pabudiriro, kunyanya kare, pandakanga ndichiri mwana mudiki. Zvino paive nekame kamukomana kadiki, kasina kumbova nemusha sewedu kuno, uko kwataiva nemadzimai mazhinji akarurama zvikuru, vaifanira kutozvitarisa muzviringiriro muimba yose, kuti vachengetedze vhudzi ravo riri panzvimbo yaro nezvimwewo zvakadaro. Asi akanga aine kachiringiriro kake kadiki kaingova kachidimbu kakange kakapfekerwa pamuti wakanga uri panze paiva nebhenji rokugezera paigezerwa naamai nababa vake nekukama vhudzi ravo nezvimwewo zvakadaro kubva pakachidimbu aka kechiringiriro chitsaru kakange kakapfekerwa pamuti. Zviro kwazvo ndiyo mhando yemusha watakange tinawo. Kana paine aida kutarisa muchiringiriro, isu vana taitotora bhokisi tokwira pabhenji rokugezera. Zvino totarisa mukachidimbu aka kechiringiriro kandakange ndanhonga ini kunorasirwa marara. Kwakange kusiri uko kuKentucky, ndekuno kuIndiana, uko kumusoro kuUtica Pike. Zvino kamukomana kadiki aka kakange kasati kakambozviona saizvozvo, zvino akauya muguta kuzoshanyira ambuya vake. Zvino paaifamba achiona mumba, ambuya vake vaive neimba yakanga ine chiringiriro chakazara chaive chiri pamukova. Zvino kamukomana kaduku pakaimhanya kachipfuura nemumba, kakaona kamwe kakomana kadiki pamberi pake, uye kakomana kadiki aka kakange kachimhanyawo zvakare. Saka akafunga kuti aifanira kumbomira kwenguva shoma kuti kaone kuti kakomana kadiki aka kaizeitei. Zvino paakamira, kakomana kadiki kakamira. Paakatendeutsa musoro wake, kakomana kadiki kakatendeutsa musoro wako. Akakwenya musoro wake, kakomana kadiki kakakwenya musoro wako. Pakupedzisira ndokufamba achiswedera pedyo kuti anyatsoongorora. Zvino akabva atendeuka, amai vake vainge vachimucherechedza pamwe naambuya achishamisika ndokuti, "Ko, amai, ndini uyo?" Zvino ndakataura kuti isuwo zvakare tiri kuratidzira chimwe chinhu. Maona, upenyu hwedu huri kuratidzirwa. Uye zvino dai takararama mumazuva anowa, idivi rani rataitora? Idivi ripi rataenge takatora muzuva guru rakararamwa naNoa? Idivi ripi rataenge takatora mumazuva aMozisi? Idivi ripi mumazuva aEria muprofita, apo nyika yose yakanga yakaputirwa muhwandu huzhinji hwechimanje-manje saJezebheri wechimanje-manje akanga atsautsira varanda vose vamwari pamafambiro eminyika? Zvino chechi nevaprisita vakange vose vachigwadamira mudzimai uyu. Ungadai here wakatora divi remukurumbira kana kuti ungadai wakamira naEria? Zvino mumazuva aishe Jesu, apo patinofunga pamusoro pemunhu uyu akanga asina mukurumbira, asina kudzidziswa panyika, hapana zvikuru zvavaikwanisa kuwana zvokuti ndiko kwaakamboenda, uye asina chitiko chechikoro cheBhaibheri, uye ndokukura aine zita rokunzi mwana weupombwe. Zvino obva auya achiparidza vhangeri rinopesana nezvese zvavakambodzidziswa uye achipomera vashumiri nemasangano avo nezvimwewo zvakadaro. Zvino masangano akanga aita chitaurwa kana pakawana ani zvake anongoenda kunonzwa uyu ari kunzi muprofita, anodzingwa kubva musinagogi. Icho chaive chiri chiri chikuru vaifanira kuzozvipindurira. Nzira yoga yavaikwanisa kunamata kunge vari pasi peropa regwayana, vaifanira kuuya nechipiriso ichi. Zvino zvadaro vaizove vana murambiwa chaive chinhu chaireva zvinhu zvikuru. Zvino murume uyu aifuratira zvakadai. Nyange zvakadaro akanga achienderana zvizere nemagwaro, asi kwete nenzira yemaziviro avaiita. Idivi ripi raungadai wakatora? Maona, zvino Musa, upenyu hwako hwauri kurarama iye zvino hunoratidza iye zvino zvaungadai wakaita ikoko, nokuti uchakabatwa nomweya mumwe chete. Maona, kana ukatora divi iro zvino pamwe navo, ungadai wakazviita ikoko, nokuti mweya mumwe chete uri mauri iye zvino wakange uri muvanhu kare. Maona, diabhorosi haatore mweya wake, anongobva pane mumwe munhu achienda pane mumwe. Mwari havambotori mweya wavo zvakare, unobva pane mumwe uchienda pane mumwe. Maona, zvino mweya mumwe chete wakanga uri pana Eria wakaenda pana Erisha, mumwe chete iwoyo pana Johani Mubhabhatidzi nevamwe. Mweya mutsvene wakanga ari pana Kristo wakaburukira pavadzidzi zvichidzika zvakadaro, uye achiripo pavanhu. Muri kuona, Mwari havatori mweya wavo. Zvino tasiyiwa kuti titore sarudzo. Zvino ini Ini hapana pandiri kuona pano apo Paulo haizvidemba nechimwe chinhu uye achiti ane urombo nokuti akanga ari musungwa. Asi akanga achizvitaurira. Ndinotenda kuti Paulo hainyora tsamba iyi nechinyoreso ichi kuti aive mweya mutsvene waimukonzera kuti anyore izvozvo. Kuti pamwe kunyangwe manheru ano tigokwanisawo kutora musoro wenyaya yedu kubva mumagwaro kuti tiratidze chikonzero chekuti sei Paulo akaita izvozvo, nokuti zviri mumagwaro. Zvino magwaro ndeye munaziyenda nakuenda. Ndinotenda kuti paakanga agere mudima retirongo rakare iri, ndipo apo Paulo akanyorera kushamwari yake iyi, iya hama yake, kuti akange ari musungwa waJesu Kristu. Saka aikwanisa kuzvitsanangura paaiona izvo zvakanga zvakamupoteredza. Zvino akanga ari mutirongo, asi handizvo zvaaitaura nezvazvo. Uyu muranda waKristu, mushumiri pamwe naye, airevera kuti akange ari musungwa kushoko raJesu Kristu, nokuti Kristu ishoko. Uye Paulo akanga ari mudzidzi mukuru muzuva rake, akanga aine vavariro yakakura kwazvo. Akanga ari murume akanga akadzidziswa nevanhu nemuchinda wainzi Gamarieri. Akanga ari mudzidzisi mukuru muzuva rake, chimwe chezvikoro zvikurusa kwaigona kunge akaenda, sezvakaita tongoti Wheaton kana Bob Jones kana chimwe chikoro chikuru chine dzidzo ine mitemo yakasimba. Akanga akadzidziswa semushumiri weshoko. Zvino akanga akadzidza zvikuru, akachenjera, uye ari mukomana akangwara. Akanga aine vavariro yokuti pamwe rimwe remazuva aizova muprisita kana muprisita mukuru kuvanhu vake. Akange aine vavariro. Zvino kwave kuzoona kuti vavariro huru iyi yaakanga akadzidzira uye akanga apedza upenyu hwake hwose kubva pamwe pazera remakore masere kana gumi kusvikira ave nemakumi matatu kana makumi matatu nemashanu paakapedza kuchikoro chikuru ndokuwana chitupa. Zvino aive nemadhiploma ake nezvimwewo, achigamuchirwa navose vaprisita, kunyange muprista mukuru waive paJerusarema. Akanga aine kurayirwa kubva kwaari zvekutotumwa naiye pachake kwaakanyorerwa. Zvino ndokukumikidzwa kumukuru uyu Sauro kuti aende zasi kuDhamasiko kuti anowana avo vose ikoko vaishumira Mwari nenzira inopesana nezvaakataura. Zvino ogovasunga nokuvakandira mutirongo. Kana zvikodzera, akanga aine rayiro yekuuraya kana achinge ada. Akanga aine vavariro huru. Uye zvino zvose zvaakanga adzidzira, Mwari vakazviburitsa zvose kubva maari. Maona? Uye icho chaive chiri chinangwa chake neizvo baba vake vakanga vapedzera mari yavo pazviri nezvinangwa zvababa namai vake zvose akazvitorerwa, nokuda kwekuti Mwari vakanga vainewo zvimwe. Nokudaro akanga ari musungwa wechinangwa chaaive nacho muupenyu. Zvino akazove musungwa waJesu Kristu uyo aiva shoko. Iyi nzira yekuDhamasiko yakashandura Pauro, achidzikako senguva dza11 o'clock zvichida muzuva iro raakaroverwa pasi. Zvino akanzwa inzwi richiti, Sauro, unonditambudzireiko? Zvino akatarisa kumusoro, achitarisa kumusoro semuJudha, akaziva kuti iyi shongo yemoto yakanga iri Ishe vakatungamirira vana veIsraeri, nokuti aiziva kuti ndizvo zvayaive. Rangarirai, muHebheru uyu haaikwanisa kudana chimwe chinhu Ishe vara guru ISHE Elohim kunze kwokunge atogutsikana kuti ndizvo zvaaive, nokuti aive mudzidzi akarayiridzwa. Zvino paakatarisa kumusoro ndokuona ichi chiedza, shongwe yemoto yakanga yatungamirira vanhu vake nemurenje. Zvino akati, Ishe Elohim vara guru ISHE Ishe dimi aniko? Uye kwakave kushamisika kukuru kwakadini kune uyu mudzidzi weBhaibheri kunzi ndini Jesu iye wacho waakanga achirwisa zvikuru, kwakave kutendeuka kwakadini. Oh, po chino fanira kunge chakave chinhu chakatyisa murume uyu zvikuru kuti vavariro dzake dzose dzaive nadzo kwave kuzoona kamwe kamwe kuti anga achidzitambudza vavariro dzake dzakanga dzamutinhira kure kwazvo kwechinhu chakakosha icho chaaida kuita uye kwakave kukatyamadzwa kukuru kwakadini kumapostora uyu apo paakati ndini jesu iye wacho wainge ari kutambudza unonditambudzireiko chimwe chitaurwa chidiki chatingangodonhedzera iye zvino munoona pavanozvidza chechi zviro kwazvo vanenge vasiri kuzvidza chechi vanenge vari kuzvidza jesu ko unondi tambudzireiko ko zvakaitika sei kuti pauro nenjere dzake dzose atende kuti uyu akange kuti boka iri raakange ari kutambudza ndiro raive wacho mwari waaiti ari kushumira ndinofunga kuti tisingapinde hedu pakunyatsodonongodza ndinofunga kuti tose takadzidziswa zvakakwana kuti tizive zvandiri kureva pano chinhu chimwe chete ichochi chiri kutoitika nhasi pauro kubudikidza nokusaziva kunyange akange akangwara nekuchenjera akachenjera kudarika vagarireya vakanga vasina kudzidza avo vaaitambudza vakanga vatogamuchira mukuzvirinipisa kwavo murume uyu saishe asi pauro mukudzidza kwake kukuru nenjere dzake akatadza kuzvigamuchira zvino kwakave kutendeuka kwakadini kwaakazoita panzira iyi zvino akarohwa neupofu kuitira kuti asaite zvaakanga atumwa asi akatungamirirwa kuenda kune imwe nzvimbo iri munzira inonzi straight kumba kwemumwewo zvino kwakazouya muprofita ikoko aiva nezita rokuti Ananiasi uyo akamuona muchiratidzo achiuyako ndokuona paakange ari ndokuendako kwaakange ari ndokupinda ndokuti hama Sauro ishe vasangana nemi munzira umo vandituma kuti ndikuturike maoko angu pamusoro penyu kuti mugamuchire kuona kwenyu uye mozadzwa nemweya mutsvene onai kwaaive chakave chimwe chinhu kuna Pauro maona zvaipesana nezvose zvaakanga adzidziswa kuti aite saka zvino nedzidzo yose yaakanga ave nayo yakange ichisisina basa kwaari zvino aiziva kuti akange ave nechiitiko saka hechinoi chimwe chidzidzo chedu chakanaka chokuti chiitiko choga hachina kukwana chinofanira kuve chiri chiitiko chinoenderana neshoko rashe saka iye achiona izvi uye nekuziva kuti chaive chinhu chikuru panguva iyoyo icho mumwe munhu akatenge atochigamuchira iye asati akatora makore matatu nemwedzi mitanhatu ari mugwenga muarabia akatora bhaibheri sezvaraive panguva iyoyo testamende yekare zvino ndokuendako kunoenzanisa chiitiko ichi chaakanga awana kuti aone kana changa chichienderana nemagwaro zvino dai akati pameno ndinofunga kuti pangoitawo kakuvhuvhuta kemhepo kuenderera hake mberi ndichatevera pfungwa dzangu zvino aifanira kutozova musungwa wechimwe chinhu tirongo zvino mushure mokuchienzanisa uye achizviona ndokusaka akakwanisa kunyora bhuku revaHebheru mumufananidzo maona makore matatu nechidimbu ari zasi ikoko ari mushoko achiona kuti mwari mumwe chete akange amudana akange ave kumudzora achishandura papfungwa dzake dzose achishandura zvose zvaakambofunga zvose zvaakanga adzidzira kuve vavariro yake yose akaisuka kubva maari zvino iye akave musungwa rudo rwamwari rwakange rwamushamisa zvikuru uye nechizaruro chakadzama chaakanga asingakwanisi kubva pachiri ndicho chiitiko chechokwadi chemutendi wose wechokwadi anonga asangana namwari unosangana nechimwe chinhu chikuru zvokuti unobva wave musungwa kuzvinhu zvose maona unobva pane zvinhu zvose wozviita musungwa weichi zvinotaurwa pane imwe nguva apo jesu akati umambo hwekudenga hwakafanana nemunhu ari kutenga maparera zvino paanowana parera rakakosha iri anotengesa zvose zvainazvo kuti ariwane. Zvino ndizvo zvazviri pano. Iwe une kunzwisisa kwepfungwa, une chiitiko chefundo yeBhaibheri. Asi zvikazosvika panguva yokuti wanyatsowana chinhu chechokwadi, unotengesa zvimwe zvose. Zvino wobva wazvivharira mune ichi. Pauro aiziva kuti chaive chii, akazviona kuti akange abopwa kune chimwe chinhu, sokuisa kwatinoita biza mahanisi kuti rigodhonza chimwe chinhu. Zvino Pauro akaziva mushure mechiitiko ichi, pamwe nemakore matatu nechidimbu okufananidza chiitiko chake neBhaibheri, akacherechedza kuti Mwari vakange vamusarudza uye vakange vamuisa mahanisi neMweya Mutsvene, chiitiko chaakawana kuti azvuvire vhangeri muupo hwevahedheni. Iwo Mweya pachezvawo wakamuisa mahanisi. Zvino nhasi sevaranda vaKristu tinoiswa mahanisi. Takasungirirwa, hatina kwatinokwanisa kuenda. Takabatanidzwa pamwe chete naro, takasungirirwa kushoko. Zvisinei zvingataurwe naani zvake, wakabatanidzwa kwariri. Pane chimwe chinhu pariri chokuti haukwanisi kubva pariri. Wakabopwa pamwe naro neMweya Mutsvene, wakasungirirwa kushoko. Zvisinei zvingataurwe naani zvake, ishoko. Kugara wakasungirirwa pamwe chete naro, kuiswa mujoki pamwe chete naro, akabopwa kushoko neMweya. Akanga adzidza ari seri uko kwerenje reArabia, apo zvinhu zvake zvose zvepakutanga nezviitiko nevavariro, kuti akange akururwa zvinhu zvose izvi. Zvino ndipo patinoona nhasi kuti tinofanira kukururwa pakutanga. Zvino vanhu havadi kukururwa. Hama yechimethodisti inoda kubatirira kune zvishomba zvedzidziso yayo yechimethodisti. Hama yechibhaptisti inoda kubatirira kune zvishoma zvedzidziso yayo yechibhaptisti. Maona? Asi unofanira zvemazviro kwazvo kusvuurwa zvose, woberekwa zvakare patsva. Zvino wotangira kubva ipapo worega Mweya Mutsvene kuti ukutungamirire. Haugoni kuzoti, asika, zvino baba vangu vakati pavakapinda vakaenda muchechi vakakwazisana nemaoko nemufundisi, ivo inhengo yakanaka yakatendeka. Zvinogona kunge zvakange zvakavanakira panhange mutange yavo, asi isu tiri mune imwe nhange mutange. Maona? Zvino tinofanira kudzoka kunguva dzeBhaibheri dzezuva rino. Maprisita akange akaiswawo mahanisi zvakare, asi munoona vakange vapinda mune chimwe chezvarwa. Zvino vakatadza kukurura hanesi ravo rakare, zvino voisa hanesi itsva. Zvino ndizvo zvimwe chete zvatinowanawo nhasi isu takapfuura nemuzera remasangano, sekuzviratidza kwatakaita mumazera echechi nemuBhaibheri nezvimwe zvakadaro. Asi tasvika zvino pazera rakasununguka, apo Mweya Mutsvene pachake anoburuka osimbisa oga, ozvizivisa, oita kuti vimbiso yose yaakavimbisa izadzikiswe. Ini zvangu inguva huru. Uye aiziva kuti chimwe chinhuzve akange asingakwanisi kuenda kune nzvimbo dzose, nokuti akange akasungirirwa kune ichi akange asingakwanisi zvaaiita. Asi iye aida kuenda. Aiziva kuti vavariro yake yaimukwevera pakati pehama dzainge dzamukoka kuti auye. Asi zvakadaro aizomanikidzwa muMweya kuita zvimwewo zvinhu. Aiva nemuridzi. Kuda mumwe munhu aigona kuti, hama Sauro, hama Pauro, tinoda kuti muuye kuno, nokuti ndisu tine chechi huru kudarika dzose. Isu tine ungano yakakura kudarika dzose. Mupiro wenyu unenge wakakura nezvimwe zvakadaro. Asi paakamanikidzwa muMweya akafunga, ndine hama iri uko, ndinoda kuenda ikoko ndinoponesa hama iyi, ndimuunze kunashe. Asi zvakadaro Mweya wakamumanikidza kuendawo kumwe akange ari musungwa zvemazviro kwazvo. Oh, Mwari, titewo vasungwa vakadaro kubva kuvavariro yedu ine undini uye nokubva pane maonero edu ezvino nemafungiro edu atinoti ari nani kuva musungwa waJesu Kristu. Ndinofunga kuti taive chitaurwa chikuru chokuti ndiri musungwa waJesu Kristu. Uye rangarirai iye ishoko. Maona, zvisinei nezvinofungwa nani, ishoko. Maona, kana uri musungwa kushoko, hapana sangano rinokwanisa kukubvisa pariri. Ishoko, unongori, uri musungwa kwariri. Ndizvo zvoga, unofanira kuita nenzira yarinozviita. Zvino, akange asingakwanise kuenda kune dzimwe nzvimbo dzaaida, nokuti sei mweya waimurambidza. Rangarirai nguva zhinji apo Pauro aiedza kuenda kune imwe nzvimbo achifunga kuti ndiko kwandinogona kuva nemusangano mukuru, asi mweya waimurambidza. Zvino zvinonyatsoratidza here nepachena zvichisimbisa kuti Pauro aive musungwa waJesu Kristu, akasungirirwa kushoko rake nemweya. Oh, ndinozvifarira izvi. Aive akasungwa nengetani nemakashi erudo kuti aite kuda kwaMwari, uye iko kwega aive musungwa. Aive mumakashu erudo, akange ari pajoki pamwe chete naKristu. Hapana chimwe chaaigona kubopwa pamwe chete nacho. Akange akabopwa pamwe chete naye. Zvino kwaienda mutungamiri, ndiko kwaaifanirwawo kuenda. Zvisinei kuti mafuro acho akasvibira zvakadini kudivi rino kana kudivi iro, waitofanirwa kuenda nenzira yaiendwa nemutungamiriri pamwe nejoki. Oh, manera ano, kana isu seBranham Tabernacle tikagona kuva vasungwa pahunhu hwedu hweundini, kuvavariro yedu kuti tigonyatsozvipira zvakakwana, tobva taiswa pajoki naye. Zvisinei kuti nyika yose inofunga kuti kudini, kana kuti nyika yose inoitei, takasungirirwa pajoki nemakashu erudo. Tiri vasungwa. Makumbo angu akanyatsoiswa pajoki kuna Kristu. Hatambe, meso angu akanyatsoiswa pajoki kuna Kristu. Kusvikira ini kana ndikaona madzimai echimanje manje asina kusimira ari mumugwagwa, anotendeutsa musoro wangu. Mwoyo wangu wakanyatsopoperwa murudo kwari. Kudzamara handichakwanisa kuva nerudo nenyika ino zvakare. Kuda kwangu kwakanyatsopoperwa kwaari. Kudzamara iko zvino iniwo handichaziva zviri vavariro dzangu. Uko chete kwese kwamuchanditungamirira ndichatevera Ishe, ndichava musungwa. Maona, Pauro akange ari musungwa wemazviro kwazvo. Akange asiri kutaura zvakatsauka. Akange akadzidziswa nemweya mutsvene zvakare kumirira pashoko. Zvino akange akambodzidziswa neimwe nzira, asi Mwari vakazomudzidzisa neimwe nzira. Zvino akadzidziswa nemweya mutsvene kumirira panashe, zvisinei kuti vavariro dzake dzakanga dzakadini. Zvino ini ndiri kuda ndichibatsirwa nemweya mutsvene kukuratidzai chimwe chinhu. Maona, zvino ngatitorei chimwe chakamboitika. Rimwe zuva Pauro naSirasi vaifamba vachidzika nemugwagwa mune rimwe guta mavaive nerumutsiriro. Zvino kamwe kasikana kaive kakabatwa nemadhimoni kairamba kachimutevera kachidanidzira kwaari. Uye pasina kupokana, Pauro aizviziva kuti aive nemvumo semapostori kutsiura mweya uyu kuti ubve mumudzimai uyu. Asi makambocherechedza here? Akamirira zuva nezuva kusvikira pakarepo mweya mutsvene wakataura naye uchiti, ino ndiyo nguva yacho. Iye ndipo paakati, iwe mweya, buda mari. Maona, aiziva kumirira panashe. Zvino ndipo apo vanhu vazhinji nhasi pavanounza kushorwa kweshoko, vanoenda vaine vavariro, rumutsiriro rungani rusina kuzobudirira nokuda kwechinhu chakadaro. Nokuti muvhangeri anenge asina kumirira kuona kuti Mwari vanoti kudini. Vamwe vavo vanoti, uyai kuno, Zvino vano vanobva vaenda pakarepo nokuti sangano rinenge rati enda. Zvino Mweya Mutsvene anotaurawo zvakasiyana naizvozvo. Zvisinei, vavariro yemunhu uyu yokuda kuva mukuru wesangano kana zvimwewo zvakadaro, kana munhu mukuru mukereke, kana mubhishopi, kana chimwewo chinomukakata, unofanira kuenda. Nyange zvakadaro, iye achinyatsoziva zviri nani, Mweya Mutsvene uchiti enda uku. Maona akasungirwa pajoki resangano rake. Iye musungo wesangano rake, asi kana akasungirirwa pajoki raKristu, anotungamirirwa neMweya Mutsvene. Iye, maona, iye akaiswa pajoki musungwa. Hazvina mutsauko wazvinoita kuti ndiani ane zvaanenge ataura. Iyi inongori ndarira inorira nedare rinongoti ngwere ngwere. Anongonzwa chete inzwi raMwari. Zvino anongotaura chete parinotaura, hapana chaanotaura. Mumwe munhu anoti, hama Jones, hama Roberts, kana mumwe varume vane mukurumbira vari munyika yedu nhasi, saTony Hicks kana Ora Roberts kana hama Tommy Osborne, vamwe vevavhangeri vakuru. Vakaita mumwe anoti, ko, uya kuno Tommy, uri munhu waMwari mukuru, kana Ora. Zvino ini ndina baba mukuru varere kuno vakasungwa. Zvino vari kurwara, zvinoda kuti uye kuno. Ndinotenda kuti une simba rekuvapodza. Maona, zvimwe kuda Mweya Mutsvene unogona kuti kwaari, kwete iye zvino. Asi nokuti ishamwari yemurume uyu, anosungirwa kuenda naye. Akasaenda, anobva ave mhandu yemurume uyu. Murume uyu anoti, asi akaenda kuna nhingi nangana, akapodza mwana uya kana mukomana uya, ndinozviziva kuti akazviita. Zvino ini ndanga ndiri shamwari yake kwemakore akawanda. Ona iwo zvino haasi kuda kuuya kumba kwangu. Asi akamanikidzirwa neMweya Mutsvene kuti asaende. Zviri nani akasaenda kana akaiswa pajoki pana Mwari. Shamwari yake anoida, asi anofanira kutungamirwa neMweya Mutsvene kuenda ikoko, nokuti hazvizoiti zvakanaka zvakadaro. Zvinoitika kwandiri nguva dzakawanda. Asi Pauro aimirira Mweya kuti amuudze zvokuita. Akati, mirira pane Mweya. Akamirira umo usiku achiparidza. Zvino akafamba achibudamo ndokuona murume akanga akarembara makumbo. Zvino pakarepo Mweya wakataura naye. Iye akati, ndiri kuona sei semaziviro mamwe chete akaita kuti chikepe chavo chaizoparara pane chimwe chitsuwa. Maona, ndiri kuona kuti une kutenda kwekupodzwa. Simuka netsoka dzako, Jesu Kristu akupodza. Maona, ndezvo izvo. Akange ari pajoki, aigona kunge akave nerumutsiro rwesvondo rose ikoko oshaya chinoitika. Asi zvakadaro aimirira Mweya Mutsvene kuti utaure. Maona, akange akasungirirwa pakudhonza uku. Zvino unoti, hama Branham, mave kuwanira mhosva zvamakataura musi wesvondo zvekuti imi makange makamirira nguva yose iyi. Zvino asi munorangarira, aive Mweya Mutsvene akataura neni uko munzira akati, ndave kukutuma udzokere pakati pevanorwara nevanotambudzwa. Maona, kunongova kuteerera Mweya Mutsvene. Handina kuenda kudzamara iye andiudza kuti ndizviite. Ndakange ndakamirira zvanzi naJehovha kusvikira ndawana zvanzi naJehovha. Zvino izvi zvasiyana. Maona, zvino iwo unoita kuti pave nemutsauko hongu. Akamirira shoko raMwari, aimanikidzwa mumweya kuita izvo zvoga zvaarayirwa naMwari. Nokudaro akazova musungwa waJesu Kristu. Vashamwari, vaitika nguva vasungwa. Ndinoziva kuti kuri kupisa, asi ndinoda kudoma vamwe vanhu vashoma. Kana muchinditendera, ndine kuda vatanhatu kana vasere vandakanyora pano, asi ndinoda kudoma mumwe wavo kana vaviri. Ngatitorei munhu wainzi Mozisi. Akaberekwa ari mudzikinuri. Zvino aizviziva kuti akaberekwa ari mudzikinuri. Asi ndisati ndataura nezvaMozisi, ndiri kuda kuita chitaurwa chokuti Mwari nguva dzose vanongotora munhu wose anovashumira zvakatendeka kuti ave musungwa wavo. Munhu anofanira kusiya vavariro yose yaainayo, zvose zvaari, zvinhu zvose, upenyu hwake, munhu wake wemukati, mutumbi, kuda kwake, vavariro dzake, uye nezvimwe zvose, achiva muuzaro hwakakwana, musungwa waKristu. Uyo ari shoko kuti ashumire Mwari. Pamwe unotozofanira kufamba zvinopesana nemaonero ako ari nani. Pamwe mune rimwe sangano unogona kufunga kuti vanokwanisa kuzokusimudzira vokupa chimwe chinhu chikuru chaunokwanisawo kutozoratidzira. Asi chii chaunozowana wava? Unozozviwana wakundwa mushure mechinguva, kusvikira Mwari vawana munhu anoda kuva musungwa wavo. Mwari vari kutsvaka vasungwa vagara vachizviita. Unokwanisa kuzvironda mumagwaro. Munhu anofanira kuva musungwa waKristu zvichipesana nezvose. Saka ukwanise kubatanidzwa nechimwe chinhu kunze kwaKristu, kunyange baba vako, amai vako, mukoma wako, hanzvadzi yako, murume wako, mudzimai wako, ani zvake. Wakabatanidzwa naKristu oga, uye iye chete ndipo Mwari pavanozogona kukushandisa. Zvisati zvadaro haukwanise. Hatinobuda kunze, dzimwe nguva tinotaura zvakakwasharara kuvanhu. Maona, ndiri kuedza kuti mudimure nokuzvisunungura. Unofanira kuva uine panhu paunotangira. Sepane dzimwe nguva tinotsiura madzimai ari kugera vhudzi ravo nokupfeka dzimwe nguo, asi vachibatirira nokuchengetedza kupupura kwavo kweChikristu. Ungati chinhu chidiki, zvinoka une paunofanira kutangira. Saka chitangira ipapo pama ABC ako. Maona, uye ugodimura maratidzigiro emunyika. Zvakadaro wova musungwa waKristu. Zvinoramba uchienda mberi uchidimbura zvose kusvikira gashu rokupedzesera radimburwa. Zvadaro wave musungwa zvino. Unova mukubata kwake kwakasimba. Iye akuisa mukubata kwake kwakasimba. Zvino Mozisi aizviziva kuti akaberekwa ari mudzikinuri. Iye aizviziva. Uye macherechedza here nevavariro yakanga ina Mozisi? Tichiziva kuti amai vake vakanga vamuudza ikoko, nokuti ndivo vaive mureri wake. Pasina kupokana pakaberekwa Mozisi sekamwana kacheche, amai vake vakati, unoziva Mozisi, apo baba vako Amuramu neni takaramba tichinamata. Takaziva uye tikazviona mushoko kuti nguva yakanga yakwana yekuuya kumudzikinuri. Zvino takanamata. Ishe Mwari, tinodawo kuona mudzikinuri. Umwe usiku Ishe vakatitaurira muchiratidzo kuti waizobarwa uye waizomudzikinuri wacho. Takange tisingatye murayiro wamambo. Takange tisina hanya nezvakange zvataurwa namambo. Ipapo takaziva kuti waberekwa uri mudzikinuri. Zvino Mozisi taizviziva kuti takange tisingakwanisi kukurera zvakanaka. Zvino rangarirai vakange vagara ikoko makore mazana mana muIjipita. Maona, zvino isu taida kukwanira chinhu chakafanira, dzidzo yakafanira, nokudzidziswa kwakafanira. Nokudaro ndakakutora ndikakuisa mukaareka kaduku ndokukuisa murwizi rweNile. Uye zvinoshamisa sei kuti mvura dzaiyerera dzakatora kaareka kaduku aka ndokukayeredza nemutsanga nemumahuswa marefu omumvura ndokukaendesa zasi kwemamaira ane chinambwe ndokukatsautsira mumuzinda waFarao. Uko wake kwaive nemwanasikana waFarao, paive nechidziva chake chokugezera. Uye ndakazviziva kuti aizoda mudzimai anokurera. Zvino mumazuva iwayo saizvozvo vakanga vasina mabhodhoro okurera nawo vana. Saka aitofanira kuwana mureri anoyamwisa. Zvino Miriamu ndakamutuma ikoko. Zvino iye ndokunomira ipapo achibva ati, ndinoziva kune mureri anogona kuyamwisa, ndokuuya kuzonditora. Zvino Mozisi mazuva ose akapfigwa. Mudikani wave nemakore 16 okuberekwa iye zvino, uye uchaziva mwanakomana waFarao. Zvino rimwe ramazuva ndiwe uchaziva mudzikinuri achaburitsa vanhu kubva muno. Vavariro yaMozisi yakatanga kukura. Ndichafunda amai, ndichafunda zvose zvandinokwanisa. Munoziva here zvandichazoita? Ndichadzidzira kuva munhu wehondo. Zvino ndinenge ndave kuziva matorero atingazoita vanhu ava ndichivaburitsa muno. Ndichange ndiri mukuru wemauto mubhishopi. Saka ndichange ndichiziva maitirwo azvo, uye ndichaibuditsa. Ndichawana PhD yangu kana LL ndichazviita. Sababa chinikwi kana vakamuverenga mabhuku ake zvakanaka, ari kunodzikinura masangano ose anopikisa Roma. Munoziva zvino akazove mumwe wavo pachake. Zvino muprista mukuru makore apfuura, baba chinikwi, munofanira kuwana bhuku rake mugoriverenga. Vanomudana kuti baba anongori hama chini sezwa zvaiva hakuna munhu watinodana tichiti baba saizvozvo saka tinoona kuti tino akanga ave kunoverenga Bhaibheri kuitira kuti ozobva kwachienda kunoshayisa basa zvinamato zvose zvinopikisa Roma obva avaita vose makatoriki zvino paakaenda kunoverenga Bhaibheri mweya mutsvene wakaburukira paari ndokugamuchira mweya mutsvene zvino akabva azova mumwe wavo saka cherechedzai izvi kuti Moses akawana kudzidziswa kwose nokuti aiziva akange akanyatsongwara akanyatsofunda akanyatsotesa pfungwa kudzamara hapana munhu aitokwanisa kudzidzisa vaijipita kusvikira pakuti aikwanisa kudzidzisa vashandisi vepfungwa aikwanisa kudzidzisa vakuru vavo vavehondo kuti chinonzi masimba emuhondo chii akanga ari munhu mukuru kwazvo uye vanhu vaitya Mozisi nokuda kweukuru hwake paive kudzidza kwakadini zvangu ini aive muarchbishop kana pamwe sapapa aive muchinda mukuru kwazvo uye akanga ari murume mhare uye aiziva kuti akanga aberekerwa kuita zvakadai akanga azvidzidzira aine vavariro huru yokuti azozviita sezvazviriwo nhasi handisi kuti varume vari kudzidziswa muzvikoro umu handirevi kuti sezvavari kuno kumadokero zvino vari kuda kuzovaka chikoro chebhaibheri nemari inoita iyo mamiriyoni zana nemakumi mashanu emadhora munoona mapendekost chikoro chemamiriyoni zana nemakumi mashanu emadhora kwandiri inofanira kunge iri yemamishinari ari kunze pabasa maona asi chingavei chii chavanozoita kana vachinge vabuda kubva ikoko vanenge vari chii boka remariki ndizvo chaizvo zvino ndizvo zvavanenge vari pavanobudako zvagara zvakadaro nevamwe vose uye zvinongotora nzira imwe chete maona zvino tinoona kuti apo Mozisi mukudzidziswa kwake kwose uye nhasi nokudzidzisa kwose kuita mabhishopu makuru nezvakangodarowo vavariro huru yepamusoro tichadini vavariro dzedu dzinozongoitawo kuda sezvakange zvakaita dzaMozisi munoona mwari vasati vatora munhu muruoko rwavo vaitozofanirwa kumukurura vavariro yake vaitozofanirwa kumukurura zvose zvaakadzidziswa naiyewo akatoenda ndokunodzikinura akauraya muijipita mumwe zvino iye paakazviita akazozviona kuti akange akanganisa akange asingakwanisi kuzviita yakange isiri iyo nzira yacho zvino mwari vakazomutora ndokuenda naye murenje mugwenga munzvimbo yegwenga cherechedzai zvinoita sokushamisa kuti varume avo mwari aiva neshoko ravo anovatora ovaendesa mugwenga vakatora Pauro vakamuendesa mugwenga kuti vamudzidzise nokumuudza kuti chiratidzo chikuru ichi chakanga chichimborevei ari kunze mugwenga enda kune rimwe renje zvino akagarako kusvikira mwari vamuzivisa zvakakwana pane zvaaizoita zvino munguva yaMozisi vakamutora ndokumuisa mugwenga ndokumuchengetedza ikoko kwemakore makumi mana ndokumubvisa dzidziso yake yose yebhaibheri nevavariro yake yose yaive nguva yakadini yokuti aigona kutarisa kumashure oona kukundika kwake uye nesuwo manera ano tinofanirwawo kuita chinhu chimwe chetezvo patinoona vavariro yedu tarirai pamisangano yekupodzwa kwevarwere uye mugoona kana pane chimwe chinhu chakaitwa namwari makore mashoma apfuura kutanga kudzoreredza kupodzwa kuvarwere nezvakadarowo munhu wose sangano rose nokuda kwekuti hazvina kupinda musangano ravo vakatozozvitsvagira mupodzi zvino chii chatakaita regai timuzvitarisa kwekanguvana takaita chinhu chimwe chete sechakaitwawo naMozisi takaenda tikaedza zvakasimba kugadzira chimwewo chishamiso ndanzwa kunhuwa kwechirwere ndine ropa muruoko rwangu woita shura rokugadzira maona zvino chii chatakawana vamwe varume vari muzvinano zvakamanikana havachina utano hwakanaka zvino vave zvidhakwa mipengo vamwe misoro yakasangana zvino vabva vadzokera uko kwavakange vambobva vachibva pazvinangwa zvechipendekosti vachidzokera kunogadzira zvakare masangano nezvimwewo zvakare maona chiiko chatakaita takauraya kuda muijipita mumwe chete ndizvo chaizvo uye takaedza, takadhonzerana, takabhadhara, takashingaira, tikapedza usiku wose mushumiro dzemunamato kusvikira tisisina inzwi nokuedza kugadzira chimwe chinhu nokubika chimwe chinhu nezvimwe zvose zvakasiyana-siyana. Zvino tozozviona zvakundika zvizere chatinoda kudzokera mugwenga izvozvo, hongu changamiri. Misangano yemakembi nekuita mutsimba tadiko tangozviregera, ndizvo zvamunofanira kutoita. Munoona, dzokerai munozvisiya. Sei takaita zvimwe chete zvavakaita, zvimwe chete sezvakaitwa naMozisi. Hapana chakanaka chazvinoita. Mushure memakore makumi mana akazoziwana ave musungwa weshoko raMwari. Tinoedza kuitei apo pakauya makomborero makuru nokuratidzwa kwezvinhu zvose izvi zvikuru izvo Mwari vakanga vatiudza pamusoro pazvo kuti tinofanira kuberekwa patsva nenzira yekugamuchira Mweya Mutsvene, rubhabhatidzo muzita raJesu Kristu nezvinhu zvose izvi zviri pano. Munoona, vanhu panzvimbo yokugara pashoko irori vakasungirirwa pariri. Chii chavanoita? Vakatanga nedzidziso yavo yemasangano yakanga yatokundika nechekare. Zvinovoedza kugadzira chimwe chinhu kuti chiratidzike sechokwadi. Regai ndidimburire ipapo. Maona, ndine chokwadi chokuti mune uchenjeri hwakakwana kuti mukwanise kuziva zvandiri kureva. Maona, asi sei tarirai zvazvaita, pafungei ipapo. Chiko chatinacho manheru ano kunze kwekwe kwenyika yakazara vanhu vane urongwa, vanoramba magwaro aMwari, vanodana ihwo upenyu hweMweya Mutsvene kuti kwaive kuverengwa pfungwa dzevanhu. Ivo vanoramba zvakadaro kuti zviuyewo muchechi yavo. Zvino havazokutenderi kutaura shoko rimwe chete pamusoro pembeu yenyoka, chengetedzo yekusingaperi. Nezvinhu izvo Mweya Mutsvene akazarura nokuratidza kuti ishoko. Ndapikisazve kuti paite anouya onyatsozviratidza kwandiri kuti zvakatsauka. Chii chavainacho? Chinhu chimwe chete chakanga chiina Rudha nevamwe vose. Munoona, vakauraya muIjipita mumwe. Chii chinofanirwa? Chaive chii? Pamwe akangoita kuti mumwe munhu atange aregere kuba kana kuti ararame zvakatendeka kumudzimai wake. Asi chiiko chamakamuita kuti ave mushure meizvozvo? Nhengo yechechi, uya ujoinde boka redu. Maona, munhu uya akafa akange ave gutukutu. Ndicho chinhu choga chaikwanisa kunongedzerawo nechigunwe chake sebudiriro yake padzidzo yemakore makumi mana muIjipita. Ainhuhwa zvikuru akanga areripo, aora akafa. Ndizvozvo zvazvakada kuitawo manheru ano. Chinhu chimwe chete chatinogona kunongedzera kurumusiriro urwo rwayambukira tingangoti rinongova boka riri kunhuhwa renhengo dzechechi vasingazive Mwari, sekusazivawo kunoita muHottentot pamusoro peusiku hwemuIjipita. Ndizvozvo, kana ukavaudza nezveshoko raMwari vanoti handizvitendi, vanoti handina basa nezvavanotaura, handizvitendi. Maona, chinhu chisingafadze kuti unongedzere pachinhu pane kwose kunetseka nekutamburira nezvimwe zvose zvatiinazvo. Kuda tinogona kunongedzera kuchikoro chikuru asi chakafa, tinogona kunongedzera kusangano asi rakafa, rave gutukutu. Zvangoita sechinhu chokutanga icho chatakabuda kubva machiri, sehochi inoenda kumatope ayo, nembwa kumarusi ayo. Apo patinodzoka muIjipita mumwe chete akafa. Pasina kupokana, mumwe munhu akati, Mozisi, ko hauchisina here kunzwira vanhu? Izvi ndizvo zvawakadanirwa. Mumwe munhu aiziva Mozisi aiziva kuti ndizvo zvaakanga adanirwa. Zvinorega warasikirwa nokunzwira vanhu, kwete changamiri. Ko sei usiri kunze uko uchiita zvokuti? Zvino sei usiri uko uchiedza zvokuti? Uye ko sei usingaite zvinoitwawo nevamwe vose? Mozisi akanga ari kunze uko paaikurwa zvaaive nazvo kusvikira ave nechiitiko pagwenzi raipfuta rakataura shoko. Ndini Mwari waAbrahama, Isaka naJakobho. Zvino ndarangarira vimbiso dzangu, zvino ndadzika kuti ndizovadzikinura. Ndiri kukutuma iwe kuti uzviite zvikava saizvozvo. Akaona shoko kwete vavariro dzevanhu kana zvido zvevanhu. Zvino akazovei? Akange asisade kutarisana namaIjipita zvakare, akange asisade kutarisana nechinhu ichi zvakare, asi akazove musungwa. Amen. Makore makumi mana okumhanya nokukurwa, asi shure kwaizvozvo akazova musungwa pagwenzi raipfuta. Mare huru, Mozisi. nenjere dzake dzakatesva. Bhaibheri rinotaura kuti Mozisi waive murume mhare pamashoko kana pamabasa munyika yeIjipita. Asi tarirai zvakaitwa nemudzidzi mukuru weBhaibheri ari muhupo hwegwenzi raipfuta. Akangopupura chete kusakwanisa kwake. Paakaona donzo ramwari rechokwadi, akapupura kuti akanga asingakwanisi kuzviita asi akange akadzidziswa pazvidzidzo zvose zvebhaibheri zvavakakwanisa kumupa. Akadzidziswa pachikoro chepamusorosoro. Asi zvakadaro agoitei kana iye iyo shongwe yemoto yakaremberapo muchigwenzi akati, "Handitombokwanisi hangu kutaura naye. Ishe, ini ndinomboriwo wani wekuti ndingaenda." Maona, bvisa shangu dzako Mozisi, ndinoda kutaura newe. Kurura zvose kana neshangu dzako, wave pasi paivhu chaipo zvakare. Ndinoda kutaura newe. Akatadza kana nekutaura. Pakupedzisira, musungwa akasanangurwa, muprofita akasanangurwa, sezvakange zviri Pauro uyo aive akasanangurwa, Mozisi aive akasanangurwa, mudzikinuri. Zvino pakupedzisira, Mwari vakange vave nemunhu wavo pavakange vasanangura, zvino ave musungwa pavari. Oh, hareruya! Aikwanisa chete kungofamba sekufambiswa kwaaitwa neshoko raMwari. Ndichati ndiani wandituma? Ndiri. Ndichazviita sei? Ndichange ndinewe. Hongu Ishe, sezvamareva, ini ndiri pano. Oh, zvangu, nokuti ave musungwa, anoenda zvichipesana nekufunga kwake kuri nani. Zvino aive akadzidziswa kurayira mauto. Minondo mudenga, simudzai misoro, akadzidziswa kuenda. Ngoro dzemabhiza dzose muurongwa. Mapfumo, pambirai mberi, chienda, urwise. Ndiyo nzira yematorero yaaizoita, ndiwo madzidzisirwo akange aitwa. Asi akati, "Zvino ndichanoshandisei?" Akati, "Chii chiri muruoko rwako?" "Chimuti." Mwari pane dzimwe nguva vanoita zvinhu zvisingafungirwe nepfungwa dzemunhu. Maona, akatora chimuti muruoko rwake, upepe hwendebvu hwakarembera. Ave nemakore 70 okubarwa, mudzimai wake ari panyurusi, muchechi agere pachiuno chake. Tumaoko tune nyama dzakarembera twakarembedzwa pasi nechimuti. Musoro wake woga ndiwo wakanga wakamira, nokuti akanga aine zvanzi naJehovha. Sei akanga zvino arovera hoko? Aive musungwa. "Ndichangofamba chete kana shoko randifambisa. Ndichataura chete panotaura shoko." "Uri kuenda kupi?" "Ndine kutumwa kumwe chete kwekumira pamberi paFarao nekumuratidza nechimuti ichi kuti Mwari vandituma." "Amen." "Uchaitei mushure meizvozvo?" "Iye achandipa zvinotevera mushure mekunge ndaita izvi." "Hezvo izvo, une chinhu chimwe chete chaunofanira kuita. Nhano yekutanga manhera ano, zvipire, iva musungwa. Usazvifunge pachako kana chimwewo chinhu, ingova musungwa." Mozisi akava musungwa, akapupura kuti akange asingakwanise kana nekutaura. Pakupedzisira, Mwari pavakamisa muruoko rwavo, uko aingokwanisa kuenda chete kwaanenge aendeswa naMwari uku. Kwavakamuudza shoko, akaziva kuti raive shoko, ndokubva azviisa pasi peshoko. Zvino Mweya Mutsvene ipapo, Mwari vakasungirira Mozisi pakuda kwaMwari. Ndicho chinhu chimwe chete chavakaita kuna Pauro. Ndizvo, vakaisa Pauro maHanesi, kamujudha kane mhuno yakakombama, kaitsvinya. Oh, aive nePhD nemaLLD zvakanyorwa-nyorwa paari. Asi iye akati, "Ini ndichamuratidza matambudziko achazomuwira nokuda kweshoko." Maona, zvino iye, zvino Pauro agerepo achiona shoko uye achionawo kuti akanga ari Jesu, akabva asimudza maoko ake ndokuiswa maHanesi ekumusungirira paari. Rudo rwaMwari rwakamusungirira kushoko. Achatakura zita rangu kuvahedheni, ndiko kwaakaenda. "Mozisi, ini ndiri Mwari wemadzibaba ako. Ini ndiri Mwari waAbrahama, Isaka naJakobho. Ndiri kurangarira kuti ndakavavimbisa. Zvino nguva yevimbiso yacho yaswedera. Zvino ndiri kuona kutambudzika kwevanhu vangu. Ndarangarira vimbiso yangu. Zvino ndauya kuti ndikuise maHanesi." Unoziva zvakataurwa neshoko. "Ndakuisa maHanesi kuti uende zasi ikoko. Ndakuisa maHanesi esimba kuti uende zasi ikoko kuti unodzikinura vanhu vangu." zvino chitora chimuti chiri muruoko rwako sechapupu, nokuti wakaona chishamiso chachakamboita sezvakaita Dhavhidha nechimvii. Maona, akazviisa mahanisi ndokubva adzikako. Pakupedzisira, Mwari vakanga vave nemunhu akanga azviisa pasi pavo, aive akasungirirwa kwavari zvekuti akanga asisakwanise kufamba kunze kwekunge shoko raMwari ratomufambisa. Dai vanhu vakangoita saizvozvo nhasi uno, zvino akange ave musungwa wake, musungwa werudo, akaiswa pajoki resungano yerudo naMwari. SaPauro akange akaiswa pajoki resungano yerudo naMwari. Sezvakange zvakaita Pauro, ivo vari vaviri vakange vakadzidziswa nenzira imwe chete. Mozisi akadzidzira, munozviziva, kudzikinura vana veIsraeri nechisimba chemauto. Pauro akadzidzira kuvatora kubva mumaoko evaRoma achivasunungura kubudikidza nesimba rake guru rezvinamato munyika pazuva iroro. Zvikoro zvikuru zvekudzidzira akafunda ari pasi paGamarieri. Zvino vose vari vaviri vakaenda mugwenga, vakadzoka vave vanhu vakashanduka. Vari vaviri vakaona shongwe yemoto, uye vari vaviri vaive vaprofita. Ndizvo vari vaviri vaprofita. Uye vari vaviri vakataurwa navo neshongwe yemoto, ndizvo chaizvo, vachiuya kuzova mudzikinwi. Havo avo vakaenda mugwenga, vakasiya misha yavo, vakaenda kugwenga kuti vawane kunzwisisa, vakasiya vanhu vekwavo nezvese kuti vawane kuda kwaMwari. Maona, vakange vakadzidziswa neimwe nzira, Mwari vakavashandura kune imwe. Zvino vaitofanira kuve musungwa akakwana, vasingaite nenzira yavaida ivo kuita nayo, asi kuita nenzira iyo yaidiwa naMwari kuti vaite nayo. Ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Tingavewo here nemamwe maminisi 10 ekuita izvi? Ndichati kurumidzei ndichienda pane mumwe munhu. Ndiri kuona mumwe pamberi pangu zvino, zita rake ndiJosefa. Aive mwanakomana akasanangurwa, aive mufananidzo wakakwana waJesu Kristu. Akaberekwa ari muprofita, aivewo muprofita zvakare. Maona, uye zvino aikwanisa kuona chiratidzo. Apo achiri kakomana kadiki, akazviona muchiratidzo agere pachigaro cheumambo, vakoma vake vachikotamisa misoro yavo kwaari. Maona, asi tarisai, iye akazove aizvinzwa sekunge aive munhu mukuru. Maona, vose zvavo, asi chiko chaifanira kuzoitwa naMwari? Vakaita chinhu chimwe chete icho chavakaita kune vamwe vose. Nokuti Mozisi aive mudzikinuri, Pauro aive mudzikinuri, uye Josefa aive mudzikinuri, zvino akaponesa vanhu vokwake kubva panzara. Chiko chakazoitwa naMwari kwaari? Kumuisa mutirongo, kubva vanyatsomuisa mutirongo chaimo, hongu changamiri. Rangarirai, akatengeswa nevakoma vake kumuIjipita, ivo vakazomutengesa kuna Potiferi. Zvino Potiferi akamupa karusununguko kaduku. Zvino chinhu chokutanga munoziva, izvozvo akabva azvitorerwa. Zvino hoyo agere mutirongo achichema, achichema, Mwari vaitofanirwa kumutorera zvose. Zvinocherechedzai, asi nguva dzose ndinotenda, iye ari mutirongo iyi aikwanisa kurangarira kuti chiratidzo chakati iye akanga achizogara pachigaro chekutonga. Uye vakoma vake vakanga vachazomukotamira, nokuti aiziva kuti chipo chake chakanga chabva kuna Mwari. Zvino aiziva kuti zvaitozofanira kuzadzikiswa. Dai tikangokwanisa bedzi kuchengetedza izvi mundangariro dzedu, uye zvichienderana neshoko raMwari kuti mumazuva ano ekupedzesera achazova nechechi, achazova nevanhu, uye zvinhu izvi zvaakavimbisa achazozviita. Akati achadaro, uye tiri kurarama munguva yacho tatosvikapo, ari kungunoedza kutiita kuti tive vasungwa vakakwana. Iye zvino takavharirwa pamwe chete naye. Makanzwa chimbo chiye chakare chamunoimba? Zvino ini ndakapfigirwa pamwe chete naMwari, ndinoda kupfigirwa pamwe chete naMwari. Zvino ndipo pandafunga pamusoro peizvi, kupfigirwa pamwe chete naMwari pasina chimwezve. Zvino unozongofamba bedzi kana Mwari vakuti ufambe, unongoita bedzi zvaunonzi naMwari uite. Munoona, zvino unenge wapfigirwa pamwe chete naMwari. Zvino rangarirai, akanga achifunga naiyewo akazove mukundiki zvachose kune zvaaiva pachake. Zvose zvaaiziva, zvose zvaainzwisisa, nezvimwe zvose akaive mukundiki zvachose. Hazvina kushanda, akaiswa pasi pechinhano chokuti pakange pasisina munhu akange achamuteerera, akange ave musungwa. Maona, akaiswa mumamiriro ezvinhu okuti vasingatendi havaimutenda. Muri kuona here zvandiri kureva? Shumiro yake yakashaya basa. Vanhu vaitotarisa padivi, vakange vachisambomucherechedza ari mutirongo. Shumiro yake yakanga ichabatsirei? Aikwanisa kumira pamasimbi ejeri ovaparidzira. Vaingoramba havo vachifamba vachidzika nemugwagwa. Maona, asi akazove musungwa, uye Mwari vakamuchengetedza ari musungwa kusvikira vhiri ranyatsotenderera kusvika pakafanira ndokuti uyu ndiye munhu wangu, irori mukundiki zvachose. Pakupedzisira, Mwari vakazouya kwaari kuchirongo. SaPauro sevamwe vose vakauya kwaari. Zvino vakashandisa chipo chavakange vamupa kumuburitsa kubva imomo. Izvozvo vakamuburitsa kubva mutirongo rake. Akaitei? Vachingobva kumuburitsa kubva mutirongo rake, akabva apiwa masimba namambo. Mambo wake, uyo waigara padivi pake, uyo waigara pasi pake, akaburitswa kubva mumba yeusungwa ndokupiwa masimba. Kusvikira zvose zvaaitaura zvaitoitika. Amen. Ari mutirongo rake airangarira nguva dzose kuti paiva nechinangwa chaakaberekerwa. Akanga achazogara pedyo namambo. Vamwe vose vakange vachazomugwadamira nebvi. Chiratidzo chake chakamutaurira kudaro. Amen. Asi chiratidzo chake chisati chanyatsozadzikiswa zvizere, akave musungwa. Amen. Ndokubva azova mutongi. Zvino paakabuda kubva mumba yake yeusungwa, akange ave musungwa weshoko raMwari, kuti akange otaura chete izvo Mwari vainge vaisa mumuromo wake kuti ataure. Zvino Mwari vakafamba nemaari. Cherechedzai kuti Mozisi akanga aine simba rokusunga machinda aFarao paanenge adira. Kana ukati kugomo iri, ibva. Akanga aine simba rokusunga machinda aFarao. Kunyange vaive madhikoni kana mapresibita kana vainge vari vamiririri venyika kana zvose zvavangadai vaive, aiti ndinokusungai, zvino vaibva vasungwa. Zvaive saizvozvo, aikwanisa kuzviita sekutaura kweshoko rake nepakufara kwake. Amen. Mwari ngaarumbidzwe. Oh, ndangosairirwa nemaminisi matatu ndinochengeta shoko rangu. Zvino tinozoona kuti akazove musungwa waMwari achibva mukuva musungwa wenyika, kubva Pauro nenzira imwe cheteyo naMozisi nenzira imwe cheteyo, kubva pakuve musungwa wepfungwa dzake kuva musungwa waMwari. Zvino paakabuda akange ave nesimba raMwari. Zvino apo paakave Pauro, apo mafungiro ekare aMozisi akaapira ndokuakururwa akazove musungwa kushoko raKristu. Aikwanisa bedzi kufamba uko. Iwe unoti Kristu akati kuzvidzwa kwaKristu ipfuma huru kudarika yemuIjipita. Nokudaro aive musungwa waKristu sezvakange zvakaita Pauro. Rangarirai, vose vari vatatu vaive vaprofita. Maona, zvino vaitofanirwa kubviswa mafungiro avo kuti vazove musungwa wekuda pamwe nenzira dzaMwari. Ipapo tinorangarira zvino kuti aive nesimba rekusunga sekureva kweshoko rake. Aive nesimba rekusunungura sekureva kweshoko rake. Aikwanisa kuti ndinokusunungura nemuzita ramambo wangu. Amen. Farao akaita Josefa mwanakomana wake. Kristu anoita kuti vasungwa vake verudo vave vanakomana vake, uye anovapa simba zvimwe chetezvo seraaiveo naro. Johane 14:12, uyo anotenda mandiri, munoona mabasa andinoita naiyewo achaaita zvakare, achatoita akawanda kudarika iwo aya. Zvino musungwa werudo rwaKristu anopiwa masimba namambo wake anova Kristu. Amen. Uye zviro kwazvo ndinoti kwamuri, kana ukati kugomo iri, suduruka uye urega kuzvipokana mumwoyo mako, asi ugotenda kuti izo zvawataura zvichaitika. Uchawana zvaunenge wataura. Kana ukagara mandiri neshoko rangu riri mauri, kana wakapoperwa pandiri, nokuti iye neshoko rake chinhu chimwe chete. Pakutanga kwave neshoko, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakazova nyama rikagara pakati pedu, mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Kana ukagara mandiri, kwete kuno neuko, kugara mandiri neshoko rangu mauri, kumbira chose chaunoda, kana kuti taura chose chaunoda, unozviitirwa, aive nesimba. Cherechedzai, asati abuda, akatotanga atorwa, ndokuveurwa. Zvimwe zviro zvishoma, zvakatoveurwa, asati asangana namambo wake. Maona, Mwari pane dzimwe nguva, vanobuditsa vanhu vake nemaitiro iwayo. Ovaveura, achibvisa, zvimwe zvezvido zvavo zvishoma, ovaratidza kuti havakwanise kungoita izvo zvavanenge vachinzwa kuda kuita. Munoziva zvandiri kureva. Havana rusununguko rwekuita zvavanenge vachida kuita. Vasati vasvika pakuva nemasimba akakwana uye nokuva nhapwa dzerudo dzaKristu, vanofanirwa kuveurwa, zvino vozokumikidzwa. Dzimwe nguva anovatora kuenda navo mugwenga kuti azviite, kuti avaveure, zvino anozovaburitsa ave muzodziwa kuti vazadzikise chinangwa chaakavatemera kuti vazova. Muri kuona zvandiri kureva, hama? Tave panguva yekuguma. Rangarirai, pane dzimwe nguva dzose izvo zvaakaita. Waitofanirwa nguva dzose kutora munhu womuita musungwa wake, osiya zvake. Aitofanirwa kutosiya izvo zvose zvaaiziva, okanganwa kudzidziswa kwake kwose, zvose kuitira kuti azive kuda kwaMwari uye nekuzotevera Mwari. Hazviite kuti agotevera chinhu chose chinoitwa nemunhu naMwari panguva imwe chete. Zvakanyanya kupesana, chimwe kubva kune chimwe. Haukwanisi kuenda kumabvazuva nekumadekwero panguva imwe cheteyo. Haukwanisi kuenda kurudyi nekuruboshwe panguva imwe cheteyo. Haukwanisi kuita chinhu chakanaka nechakaipa panguva imwe cheteyo. Haukwanisi kutevera munhu naMwari panguva imwe chete, kwete changamire. Uri kutevera Mwari kana kuti uri kutevera munhu? Zvino zvadaro, kana uri kutevera Mwari uye wakazvipira kuna Mwari, zvino unobva wave musungwa waMwari iyeyo, weshoko iroro, wekuda ikoko, zvisinei kuti chimwe chinhu chinoti kudini, unobva wava musungwa kwariri. Teererai, tiri panguva yekuguma, uye izvi ndinozvitaura neruremekedzo pamwe nerukudzo, sezvo apo maminitsi okupedzisira ari kupfuura. Tarirai, izvo Mwari pakufunga kwangu zvaachaita nezvaakasungirwa kuita uye nezvaachaita muzuva rino rokupedzisira. Kuwana mudziyo wekukohwesa, anofanira kuwana mudziyo wekupura nawo paburiro. Murimi wose paanoenda kunokohwa anofanirwa kuva nemudziyo wekushanda nawo. Zviro kwazvo anofanira kuva nejeko rakapinza kanawo chimwe mumwewo mudziyo wekupurisa uchipatsanura tsanga. Zvino goho raibva, Mwari titorei muruoko rwenyu, tiitei isu varanda veusungwa hwerudo rwenyu, tishandisei semudziyo kuti tiunze kubengenuka kunyika yezvivi yakatukwa iyo yatigere mairi nhasi uno, kuti Jesu Kristo ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Kana ndiri ini Mwari, regai ndive musungwa. Kana hama dzangu dzose dzikandiramba, kana shamwari dzangu dzose dzikandiramba, ndinoda kuva musungwa waJesu Kristo neshoko rake, kuti ndiiswe mahanesi kushoko rake kubudikidza nemweya mutsvene, kuona mweya mutsvene achiita kuti shoko raMwari risimbiswe nezvinhu zvimwe chete izvo zvaakataura kuti zvichazoitwa. Ndinoda kuva musungwa waJesu Kristo. Ngatinamatei. Handizivewo manheru ano. Takakotamisa misoro yedu, kana vavariro yatiinayo yokuva chimwewo chinhu, zvimwe kuda yechimwe chinhu chatingafunga chiri chinhu cheundini, hatikwanisewo here kuti tizviise parutivi? Handizivi kuda pane mujaya ari pano manheru ano akatarisa zvakapoteredza oti, ini ndichazova kana ndakura ndichava zvakati nezvakati. Handizivi kuti hausi kunzwawo here kuda kwaMwari kuchifamba muupenyu hwako, wobva wati, kwete, kwete, ini vavariro dzangu dzatorasika zvino. Pamazuva mashoma apfuura, mweya mutsvene anga ari kutaura neni. Ndinoda kuzvipira kuna Mwari kuti ndive mudziyo wekupurisa wemuzuva rino rekuguma. Mumwe musikana wechidiki anogona kuva nevavariro yokuva mudzimai ane huno wakanaka kana zvimwe uvatsvaraka denga yemusikana, kana kuti zvimwe kuda rimwe zuva uchaita basa rekuHollywood. Handizivi kuti hausi kudawo here iye zvino kupira vavariro yako muhupo hwaMwari neshoko rake uchinzwa kudana kwaMwari muupenyu hwako. Mwari vanoziva kuti iwe ndiwe ani. Handizive kuti pangave nemushumiri here padyo kana mushandi mubati pane imwe nzvimbo muchechi. Ini ndinongouya muno apa neapo. Handizive chidimbu kubva muzvitatu chevanhu vagere muno manheru ano, asi ndii ava vashoma vari pano. Handizivi kuti pane munhu here akadaro kuti unoda kutaura uchiti handina basa nezvingataurwa naani zvake. Ini iye zvino ndave nhapwa yaMwari. Ndave kunoparidza shoko rake zvakadaro chete. Handina basa nazvo. Kana sangano rangu rikandidzinga, ini ndicharamba ndichigara neshoko irori. Ndichazviita. Kuda kwangu ndiko kuda kwaMwari. Kuda kwaMwari ndiko kuda kwangu. Ndichava musungwa waJesu Kristu. Nenyasha nerubatsiro rwake ndichazviita. Zvifungei izvozvo patinenge takakotamisa misoro yedu. Vangani vane vavariro yakadaro manheru ano, mungasimudzewo ruoko rwenyu. Urwu rwangu neniwo ndinopira zvose. Takakotamisa misoro yedu zvino zvishoma nezvishoma iye zvino pauri kunyatsofungisisa zvino uchinamata. Ndopira zvose. Ndopira zvose. Zvose kwamuri muponesi wangu. Ndopira zvose. Uri kunyatsorevesa here? Ndinoda kuva musungwa. Ini nditorei Ishe, nditorei miende neni kuimba yemuumbi. Manheru ano, ndipwanye pwanyei mochindiumba zvakare ipo pano. Vamuri muponesi wangu, ndopira zvose. Baba vari kudenga, apo chimbo chiri kuenderera mberi chichiridzwa, ndafunga kuti zvingabatsire zvikuru panguva ino kuti ndidimburire chimbo kuti nditaure nemi kwekanguvana. Apo vanhu vari kufunga, ndopira zvose. Baba, vaita zviita sokunge ndiwo mukana wedu wokupedzisira wokuzviita. Regai tiuye nekuperera kuuya patafura yaShe sezvatingaite tiine hanzu dzakashambwa, mweya yakashambwa, zvido zvakashambwa, vavariro dzakashambwa, kuti tizvipire. Zvino regai Mwari vatore shoko ravo votiisa pajoki pamwe chete naro, shoko raMwari. Zvino dai Mweya Mutsvene atitora iye zvino, apo tiri kunzwa joki richikochekerwa pamweya yedu. Kubva manheru ano zvichienda mberi, ndinokutorai pashoko renyu. Zvino chirega kufunga mufungo wako, funga pfungwa dzangu, funga kuda kwangu, ndichakutungamirira. Mwari, itai kuti chigova chiitiko kune mumwe nomumwe wedu. Ava vechidiki vakagara pano, murume nemudzimai, uye nevamwe vave kuda kuva murume nemudzimai. Pane varume vechikuru vagere muno vari vashumiri, vagara vari panzira, uye Ishe hevanoihama nevo. Ini tave kukwira kumusoro kwemanera. Mazuva edu ave kuita mashoma zvino. Nhano dzedu tave kudziita takangwarira kudarika zvataimboita. Tinonyatsocherechedza patinotsika. Hatichanyatsotsiki zvakanaka tichirevera panyama sezvataimbove kare. Asi Ishe, apo tiri kuona upenyu huno hwave kupera, hapana nhano dzedu dzakanaka dzatingaite kunze kwekunge makatotipata ruoko. Zvino Mwari, titorei, mungazviitewo here? Torai mwoyo yedu pamwe nekuda kwedu muruoko rwenyu chairwo. Zvino motiita vasungwa manheru ano kushoko kuna Kristu. Vaitararama upenyu hweumwari pano. dai madzimai aya, mandara idzi, majaya aya, vakomana nevasikana, vapira upenyu hwavo Ishe. Uye dai vavariro yavo, yava vavariro yekushumira Jesu Kristu. Uye itai kuti tive vasungwa, vekuda pamwe nenyasha dzehumwari hwake. Zviitei Ishe. Ndizvo zvoga zvandinoziva kuita Ishe. Aya mashoko maduku akadimbuka dimbuka. Uye ndinotenda kuti muchabatanidza zvakanaka. Nokuti muno muri kupisa uye vanhu vanoda kuteerera asi muno muri kunyatsodziya. Zvino vazhinji vanofanira kudzokera kudzimba vachizomukira kumabasa. Asi dai mbeu idzi dzagara mumwoyo mavo, musungwa voenda kumba agoti kumudzimai pavanenge vasati vagadzirira kuti vasvike pakunamata masikati ano kana manerano padivi remubhedha votarisana mumwe kune mumwe voti, mudiwa, kozviya wazvionawo sei manheru ano? Tave here vasungwa vaKristu zvemazviro kwazvo pamwe nokuda kwake kana kuti tinoshanda chitevedza kuda kwedu? Dai majaya nemhandara kwese kwese, kunyanya avo vanzwa maridzo manheru ano, vazvibvunze mubvunzo mumwe chetewo: ndinobvuma here kuva musungwa ndichiramba upenyu hwangu? Uyo anochengetedza upenyu hwake acharasikirwa naho, asi uyo anorasikirwa neupenyu hwake nokuda kwangu achahuwana. Baba, tinoziva kuti kuva musungwa wenyu tichirasikirwa nevavariro dzedu nezvishuwo zvedu kuti tiwane zvenyu, zvadaro tinowana upenyu husingaperi. Zviitei Ishe. Chinhu choga chandinongoziva kuzvikumikidza iye zvino muruoko rwenyu. Zvino dai ikachibereka michero igounza midziyo mikuru, mikuru yegoho remazuva ekuguma. Varume nemadzimai, vakomana nevasikana, vakazvipira pakuda kwaMwari kuzere, vobva vava vasungwa vaJesu Kristu. Urudo rwake vakasungwa nemakashu erudo rwaMwari pana Kristu. Takumbira nemuzita rake. Ira jose simkei o pira jose jo se kwa morimu. Ngati zvitaurei zvakare takatsinzinya meso edu uye takasimbudza maoko edu. O pira jose do pira jose jo se kwa mori muponezi wangu do pira jose. Iye zvino ngatikotamisei misoro yedu chimbo chekuvhara chisati chaimbwa chokuti tora zita raJesu newe. Ndichakumbira hama iri apa ndakanganwa zita rake. Hanzvadzi yapupura pamusoro pechiratidzo cherima raiuya uyo akapodzwa. Zvino rangarirai pavakatarisa kumashure chidzitiro chakanga chabva. Kutenda kwake ndiko kwakazviita. Mungativharirewo nemunamato here hama? Mubva makumbira maropafadzo aMwari pamusoro pedu.